kana kushinde nguva pano pakushinde ane kushinde asinde nishi shuri ya kuti tese sio zile kuti kana ndicho alama ndandishandire nyika yayo kwangu ndigoye kwawo kuti ndaishandira mama kana panga apa zvino zvirevhu pawodhirevhu padistrict revhu paprovincial revhu opanational revhu wanikwa uchishandira vanhu uchishandira nyika kwako uchibatsira kuyeroke nokuti hauzivi usine nguva wauchadii wauchatora saka tese tichanguva nomweya wokuti all Zimbabwe tese tiri mazimbabwe tingangoneka mumwe kuti tofamba sei kwatida kuti tiende handifungi kuti pamapolitical party dzatina munyika nokuwanda kwakaita pane inoda kuti nyika ive tambure aiwa inofungidzira kuti sanaremerimwe inenge tichida kuti vanhu vaana kugara kwakanaka tiwane kusimudzira kugara kwevanhu mukati kenyika yedu saka mavona ndauya pano kuratidza kuti aiwa kana pano rufu izvozvinotinoita parutivi kuchema tatabatana tiri pamwe chete tora zvipaumbwe wedu kukumbira zvinhu zvakare kuti aiwa ishe matora umwe wedu mutambireni isu kana risi chichokwai chitoko nafundi ozvasungwa panyika zvichasungawo kudengo saka isuwo tikasungana muruto nokusuvira kuti vemaprime minista vedu vava nerugare torangarira kuti nekwavaenda nzira yavo ichakanyore yokugambirwa saka hama dzangu namashoko ivavo tinotanga aiwa tiri pamwechete kuchema tese kumusangano wamwe nekuhurumende ndorangarira kuti kana kunyika yese tofunga ndorimwe chete zvokutambira mamedzisi anobva kunze kwenyika vachitiwo tine makondiresi zvavo pamusoro pani vatsvangira saka chinhu chakanaka munhu akafamba rwende rwake vanga vakaema vamaresutei vanga vakaema asi akafamba rwende rworoo zvatora kuvakaiaa saka hama dzangu zati vanga vechisungane tike chinhu chimwe chete aivandatenda zvo.